ndinofunga kuti hurumende yanga ichifanira kuita urongwa hwakanatsotitsvikiti hwokuti kana vachida kuti vanhu vatestwe ivo ndivo vanotoisa mafacilities kana kuisa zvikwanisiro zvacho nekuti vazhinji vari kutaurwa makambani aya vanhu vari kutotatarikawo nekutenga kana maski chaiyo. Saka ndinofunga kuti hurumende yaifanira kuisa matesting centers acho munzvimbo dzakawanda kuitira kuti vanhu vangopota vachipa vashandi vavo nguva yokuenda kunotestwa vasingapi iri basa kuvashandirwi nokuti vazhinji vavo havatozvikwanisi.
Saka muri kureva here vamutasa kuti urongwa uhu hunogona kusabudirira sezviri kutarisirwa nehurumende?
Zvava kuitika zvakunge yangova njake njake nekuda kwokuti vanhu havakwanisi kuti vaende kunozvitesta ivo kana kuti makambani afungidzire kuti munhu achaenda kunotestwa uye kuti pakufamba kwevanhu hakuna anenge achinatsoongorora kuti vari kuita zvinodikanwa zvinoita kuti vasabatire chirwere ichi. Urongwa uyu hauna kunatsojeka kuti ndiani anofanira kuita chipi uye ane zvikwanisiro zvacho here. Saka ndinoona sokuti hurumende yanga ichifanira kuti iyo iise macenters nekupa vanhu kunyangwe mamaski aya aifanira kupiwa kuvanhu pachena